A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 26th, 2019, and this is Live Talk.
And my name is Jonga Kandemiri with my colleague
Chris Gandhi. Yes, Jonga. Tonight on Live Talk, we are talking about the ban of the use of foreign currency and the reintroduction of the Zimbabwe dollar that was abandoned in 2009 due to hyperinflation.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave from Monday through Friday at 8 p.m.
And remember that on the internet you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Yes, Zimbabwe, thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about the abandoning of the use of foreign currency.
In 2009, Zimbabwe adopted the use of the US dollar, the South African rand, the Botswana pula, and other currencies.
However, on Monday, the government gazetted a statutory instrument reinstating the use of the Zimbabwe dollar and banning the use of foreign currency for local trading.
The diaspora has faced the new regulations with speculation, even though their remittances are still being issued out in the United States dollars.
To those in Zimbabwe, are you receiving your remittances from the diaspora in United States dollars or Zimbabwe dollar?
To join the show right now and tell us about these changes, please call us as we are waiting for you. The show is yours. And please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndewele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly on +1-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, +1-202-619-2077.
Number ziri kutaura nemwe wangu na Chris Gandhi, 001-202-619-2077. Makangu baya izozo, tuvata kufonera ya kutumpinde mshurongwa. Nasiru kurukura, neje mutemo mucha, wakadzikwa ne msue mvuro. Ne Reserve Bank, wakadzikwa ne Reserve Bank of Zimbabwe. Uchinzi Statutory Instrument 142 of 2019. Mutemo uyu, uruku misa, kana kurambiza, kushandiswa kwe mari zekunze. Tunoe ukatose kuti muna 2009 Zimbabwe yaka zikawo mutemo wanga wakubvumidza kushandiswa kwe mari zekunze. Ndafunga zaidarika gumi kana zaasiri gumi nerimwe chete. Zaisanganisira mari yeku America, US dollar, inoyanga iriyo pamusoro munyaya dzemashandisiro emari dzekunze, koita British pound, koita Botswana pula, South African rand, nemari dzakaita sana Indian rupee nedzimwe dzadzichinzi dzinoshandiswa mumari dzadzichibvumidzwa kutambirwa munyika. Asi kubva nemuvhuro, mari idzodzo hadzichakwanisanga dzichitenga muZimbabwe. Asi dzichiri kushandiswa nemukana wakuti mukatumira hama dzenyu mari, vanonzi vanonopiwa mari idzodzo kunana Western Union nemamwe manzvimbo dzinoshandisa kuti munge muchinotora mari, matumira mari. Voenda nadzo kumabhanga kana kuma bureaus de change kwaunonochinja. Wopiwa mari yemunyika wozonotenga. Asi hanzi zvakaitawo semitero mimwe yekuti matenga chinhu kunze. Vachiri kutarisira kuti munobhadhara nemari yekunze US dollar. Kana kuti kana muda kutenga matikiti endege, munotarisirwa kutenga nemari yekunze. Saka mari yekunze ichiri kushanda. Asi mbvunzo wangu nevanhu vakawanda vari kunze kwenyika ndeyekuti mari iyoyo kana taitumira kumusha ichiri kuwanikwa here? Iri mu US dollar sezvara tichitarisira. Vakawanda vatataura navo nhasi vari kutaiwa vakwanisa kuwana mari dzakatumirwa nehama neshamwari kubva kunze dziri muma US dollar. Chasara ndechekuti vazoendawo kumabhanga onoona kuti yavanozenge vachinja vachiwana ichatenga here chinhu chaachitarisirwa kunge dai chachatengwa muchishandisa US dollar. Ndizvo zvatichada kuti tikurukure tichinzwa pachirongwa, Chris.
Yebo Jonga, hi labalaleli siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemali. Ye, siyazi kubana kusukela ngomvulo uhulumende uthena imali esizasetshenziswa ezitolo sokuzaba lidola leZimbabwe. Ye, siyazi lilelinye igama ibond phela. Ye, yilo lisasetshenziswa eZimbabwe. Ye, kunjalo ke abantu kodwa kade bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Lakathe sabazwisisa abaningi. Ye, umthetho lo ungani yakho kukhona okuningi okulokho abantu besafuna ukuthi bakuzwisise. Okufana ke lokuthi ungathunyelwa imali nxa usekhaya ivela emazweni. Imali yakhona uyayiphiwa uluhlobo bani. Hayi, esesixoxe labo abathunyelwe bathi bona bayithola iUnited States dollar, iGreenback, ye, ethiwa iUSA ngabaningi. Ye, yiko ke esixoxa ngakho Jonga lamhlanje sizwa kuthiwa sesilomnxuswa wethu oqhakathekileyo esinxuse lamhlanje ke Isabel Judith Dlamini, siyakwamukela kuhlelo. Yebo Madlamini.
Ya yebo linjani baba?
Yes, siyaphila. Yes, siyakwamukela kuhlelo ngilomunye wami lapha uJonga Gandemiri. Jonga.
Yes, welcome Miss Dlamini.
Yeah, ngiyabonga.
Yes.
Yes. So uzabamba indimi zombili yini isilungu laso siyangena.
Speaking in English, yes, if you can understand me.
And Shona.
I can speak English if you want me to speak English.
We speak even Shona if you can.
Ah. Can
I sign language? Thank you so much. It's not tender.
Yeah, the first question siyaqala ngesilungu sizathi sesibuya kulimi lesiNdebele. Can you tell us Ms. Dlamini, what has been your reaction after hearing about this new statutory instrument that makes it illegal for people to use money other than local currency to buy within the country? Of course, if you are buying an airline ticket and so forth, you are allowed to use the foreign currency. But what has been your reaction after hearing this?
It's really difficult because even right now, we still want to send money. Like, for instance, I'm building, I want to send money. But like now, if they say that, you know, that they can't use the U.S. dollars, it become like an obstacle. Right now, my brother is serious ill, and then I've been sending money. But right now, if they say that they can't take U.S. dollars, it's a challenge, a stressful situation. And then thinking about our family back home who has been really struggling, and then it's really difficult because we are here to support our families. But if we can't send money to them, and then even right now, we don't have confidence in this new currency because we don't know it, whether they will say 1:1 like they said before. Maybe it's not even 1:1. So I think it's really difficult time at the moment.
Tichitarisa nyaya idzo dzemari, vazhinji vari kunze kwenyika, vanga vachitarisira kuti ukatumira mari US dollar tombofa semuenzaniso, kana kuti British pound, asi kumusha ichizotorwa iri US dollar. Zvinhu zvaunga uchitenga, unga uchikwanisa kutenga zvinhu zvakawanda. Tirikunzwa izvinezvo kuti mitengo inenge iri kutengeswa zvinhu iyo ine mari yemunyika, mitengo yakapetuka zvakanyanya kana kuti yakakwira zvakanyanya zvekuti chachitengwa ne US rimwe chete, dollar rimwe chete, kuti uchitenge kana kuti kati nhasi rate yanga iri 1:6, uchitenge ne 6 RTGS dollar kana bond, chine chakuita kana $12. Munoti nekuzokwidzwa zvakanyanya kwemitengo uku?
I think he uses Zagaoma because Banoti Vanoenda, Mangwana Chinchinenga Chiri dollar, Mangwana $12, Van Marivano wanted. Saga is Stenga Chita Chiri Stepo. I think he uses Ruto Kangani Savan Sol.
Yeah, Zagaoma, the Chokwadi. kunzi masivili.
Yes, you know, kuno kutafira, you know, because in Nina, I'm the Bradford chair, lady community. Tafira ikoko, like one of our members, Barogenda Wumba. Even yes, no, totaku titumire mari, tibatire, basira kukumusha. Chituna, chinenge chifandra wenda Wumba. Saka zvinhu kana zvada iso, zvotonetsa. Zvotonetsa isu kunoku, chinetsa vanhu kumusha as well.
Manje nxa usithi kuyahlupha uya uthi kuyini kakhulu okuhluphayo njengoba kuthiwa kona lingahamba le mali khona ngale kumbe ngama pounds lafika liwatshintshe
singafika siwatshintshe nxa sesifunga ukuthi sibhadale abantu nxa sebefuna ukuthi bebhadale abasekhaya ngoba ama colleagues ami kula ama colleagues ami abasebenzayo abanye basebenza ebank bahola ama 500 pound Bengayitshintsha i-500 pound le $75 but nxa sebebhukhi ama-flights kuyafana ukuthi bebhukhe ngama-US dollars so ukuthi nxa besithi ama-US dollars baza abantu bazawabona kuphi
okay hayi kunzima kakhulu ye sikhuluma nje siyazisa abalaleli ukubana kulo mdlalo umdlalo odlalwayo we-AFCON ophakathi kweZimbabwe le-Uganda jonga ungatshela abalaleli uthi so
hanzi naChrist ndimbokuzivisa yini zvomutambo uri pakati peZimbabwe Warriors ne-Uganda Cranes mutambo pari zvino uri pamangange 1-1 ndinoimba kuti pane maminutes angaita makumi mashanu nemana 54 minutes dzemutambo watambwa tingati va musecond half asi zvinhu zvinenge zviri kuti zvichiendauko vakawanda vari kutarisira kuti Zimbabwe ichakunda zvinove zvandiri kutarisirawo ini nemumwe wangu Chris kunoku
ye chonga tiyatemba kakhulu kuti kuzava njalo ye Sibuyele kuwe Madlamini ungasela ukuthi wena ngodaba lona lolu olwemali ikakhulu njengabantu njengomuntu ose Britain kona ngapho kuyakhathaza yini ukuthi uthumele imali abantu bayithole njengoba ungumuntu oyakuthumeza ekhaya akusela ukuthi wena obathumeleyo bathi bayithole njani
Ngalo ngale umvulo loqalisileyo kathe sibe ngakwazi ukuthi kuzaba njani but lezi nsuku ezidlulileyo bekulula ukuthi ithumeze ku-World Remit ngoba bahamba ngoba ngikhaya kuselupane so abazali bami baselupane lo babo mdala lo babo omncane yabona ingxenye ulalele kathe usecholojo So abantu ababesemaphandleni kabayenelisi lokuthi beyithathe imali yakhona lapho kumabhenki amabhenki akhona bengelamali beze behambe kobulawayo bethi bangayithatha kobulawayo nxa sethendiwa ngapho ingama-US dollar zakho bekunzima ukuthi bebuye bethenge ngoba abantu besesaba ukuthi bengalitshintshi i-US dollar libe libhondi ibhondi kusasa liyawa insuku zonke liyawa So ibhondi lakhona kalithembekanga la. Ngoba namhla into ungathiwa i-10 pound. Ulitshintshi i-US dollar. Kusasa into leyana yabe siyi-20 pound.
Jonga.
And also, Ms. Lamini, many Zimbabweans in the diaspora, they have properties back home. And in this case, rentals will be in local currency. What do you make of that?
I think that would be really difficult because I know one friend of mine that is here. She has properties back there, which means if she changes money, that's really nothing. It's really difficult. It's like all those things, they come to nothing because if you change that money, it can't come and help anyone here. Mm-hmm. Or at least those houses, they are more expensive. So for them to change the money and bring it here in Britain, that's really a loss.
And also, I'm not sure whether people will be allowed to send out U.S. dollars from Zimbabwe, from the country.
That was banned
a long time ago.
Mm-hmm.
And, you know, I was just, Davunza Muzare, Isabel Judith Lamini, Vanoe Sachi Garwe Bradford Community, United Kingdom, Nezo Kutu Wakawanda, Warukunze Kwenyika, vane dzimba dzavanga vachi rendesa kana kuti dziri kurojeswa kuZimbabwe. Tinozoya here kuti kugara nekugara vazhinji vanga vachipiwawo mari dzemaRTGS nemabond. Asi iye zvino sezvo vamutemo wekutongoti hapana anonga achicharja rendi nemari yekunze, zvakureva kuti vese vane mapropati avo vanenge vachitariswa kupiwa mari yemunyika. Zvino kana wakanga usina ari kumusha anenge achifanira kunge achizoichinja kuti inge ichipinda muma ishande ikoko, nekuti hauchakwanisa kunge uchiiburisa munyika iri US dollar. Pane paine dambudziko, toda kunzwawo imi vana veZimbabwe vakateerera kuti muri kuzvifambisawo sei vanenge vaine mapropati kuZimbabwe, maakuwana rendi zvenyu in local currency, RTGS kana bond, itonzwa kuti muri kuzvifambisa sei.
Yebo Jonga, balaleli siyalinxusa ke ukuthi lisitshayele ke ucingo. Inumber zethu zeWhatsApp +1 202 465 0318. Ye, lingasitshayela lingasithumela inumber zenu siyalitshayela ucingo. Ye, lilalele ke emsakazweni weStudio 7 Live Talk Jonga.
Chris, we are now joined by Mr. Albert Matapo. He is the president of United Crusade for Achieving Democracy. That's a political party and it's a green party. He is based in Sweden. Welcome to our show, Mr. Matapo.
Thank you very much for inviting me into your show. Thank you.
Welcome. My first question to you, Mr. Matapo, is what do you make of the statutory instrument 142 of 2019 that was gazetted on Monday?
Yes, thank you so much for that. I feel that that's a special instrument to start with is not legal, in the sense that to start with they were supposed to go through parliament, because when they introduced the multi-current system, they used parliament, and how then could they just come up with a statutory instrument without going through parliament? So in my view, this special instrument is illegal. That's the first point. The second point is that I feel that still they are telling the nation that they are trying measures to correct the problems that we are facing at the moment in the country. But I can see that these measures which they are putting in place are not the correct measures. I don't know what sort of economics they are trying to introduce, because they are disregarding the fundamentals of economics, the exact measures which they should take. They are not adhering to that. For example, I mean to say that they should address the issue of production amongst other things. We should produce so that then we can export to get the foreign currency and stabilize our economy. All that has got, there are a lot of other things that hinge around that. And so in my view, this introduction of the Zimbabwe dollar is not going to help, because where by the time they remove the Zimbabwe dollar, the same problem which was faced during that time is going to come, and maybe times two. Yes, in the meantime, there might not be any physical effects as such to the majority of the people, but the rate of exchange is still going to skyrocket. And in the short run, or rather in the medium run, we are going to experience, or we are going to see products running out or being removed from the shelves of the shops, simply because the business people, the people who are running businesses in Zimbabwe, especially shops, they import most of their commodities which they sell. And so they need foreign currency. Yes, the RBZ can say we have got foreign currency, but we know that they don't have. We will never agree to that fact, because if they had foreign currency, then they would be giving that foreign currency to the business community. Importers of fuel.
Thank you so much. Just stay on the line. Hello? Hello?
Hello, yeah, this is Wilbert Mukori here.
Yes, Mkoma Wilbert, how are you?
I'm okay. How are you, gentlemen?
Yeah, we are doing fine. Where are you calling from?
The UK.
Thank you so much for joining us. You have the platform?
Well, what I wanted to say is that the introduction or reintroducing the Zimbabwe dollar, that had already happened. The really big thing that happened yesterday is the scrapping of making it illegal to trade in any of the foreign currencies. That is really unfair on the part of government, because people, when you are going to trade something, you need to be able to have the confidence that the money you are getting for whatever you are selling will be valid tomorrow. And at today's monthly rate of inflation of 80%, it means every 6 weeks, the new Zimbabwe currency, whatever it is, bond or RTGF dollar or Zimbabwe dollar, whatever it is losing half of its value every 6 weeks. Now, that is very difficult for anybody to do business.
Mm.
That is why people, when that is the situation, you find the minute you sell something, you get the local currency. You will try as quickly as possible, if you can, to change them to foreign currency, which is more stable.
Mm-hmm.
In other words, they're now bringing in an additional complication on doing business. And whether we like it or not, the Zimbabwe dollar at the present moment, even at 80%, that inflation rate, that is totally unacceptable.
Mm.
And it is government's responsibility to come up with policies that makes the economy stable and grow and the currency stable.
Mm.
And they fail to do so. And for them to make it illegal to trade in foreign currency, that is totally irresponsible. Particularly since 10 years ago, we went through the same thing.
Mm-hmm.
You know, inflation then soared up to 500 billion percent. That means every hour the prices were changing.
Yes.
Some of them were changing by the minute.
Mm.
Impossible to do business. That's why the shops were empty.
Yeah.
Nobody could do any business with any confidence.
And thank you.
To pull people to that same level again is what people are objecting to.
Thank you so much, Mkoma Wilbert.
Thank you.
You're welcome. The guy to Rungum Terry Arparnari. Hello? Hello? Oh, I think we lost our caller. Mkoma Wilbert, warukuti iwo kushandiswa kwemari kwakusiri chinhu chitsva chaichiitika. Zvatogara zvichiitika kuti mari yemunyika ichishandiswa nekuti kwakuine RTGS ne bond note. Asi chitsva chazouya ndechekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika. Vachiti zvinhu zvakaoma paitori nemucherechedzo wekudhara muna 2009, 2007, 2008 kusvika 2009 vanhu vaitenge vachishupika nenyaya idzodzo. Saka ndomamirira aita zvinhu kudzokorora isekoro yatangotenderera.
Yes, penduke kuwe Nkosazana Dlamini. Ukhona ecingweni?
Khona, mfowethu.
Yeah, ungasela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo lapha elizweni kakhulu khonoko osokwenzakela kwemali lokhu kungakubangelwa yini, kwehluleka ukubusa yini kwababusi kumbe bayenze njengoba sizizwa abanye besithi hayi kukhanya bayenze kahle bavumelane lakho, wena ukubona njani?
Nambona ukuthi kwehluleka ukubusa ngoba abantu ababebusile izwe bona babusa kudala. Ukuthi amadibha laba badilizayo izikolo abazithisayo bazange bakwanisa ukuthi bekuye bezilungisa. So nxa ingani bayekela abantwana abancane abanye abantu bamanye amaphathi abuye abancedisa. So i-pride kulokuthi becela uncedo bebuza okunye abanye abantu bebancedise. Toko kuti bebebebia besenze into efana nayo efana nayo. Ngiyabona sebehlulekile. Ngiyamkhalela uZulu sekhaya. Thina singapha siyadla. But yeva kithi ihlobo zami zinengizilalele kuyasihlupha lathi ngapha abantu balala bengadlanga abantwana bagwanisi kwesikolweni. Ngiyakhulekela ukuthi uNkulunkulu abe lathi abe leZimbabwe asihawukele. Ngoba izikole ezasalayo zayakhiwa ngamakhiwa thina sakheni wesiwakhileyo. Owethu umbone i-vision ngathi i-leadership kayila vision. Nanibale vision. Even last night encourage abantu ukuthi singaphandle kufanele sibe le vision. Umuntu olalelayo kufanele ebe le vision. Yes, usesibona ukuthi abakhokheli bethu behlulekile, but thina esingaphandle i-vision esilayo silani. Wonke umuntu athe sosebenzayo ule vision bani usasa. Ngoba kube lokho esibhema abantu, sibhema abantu, but thina kufanele lathi ukuthi sibone ukuthi usasa nxa sibuyela ekhaya, ngoba lokhu kuzadlula kulanto abadala ukuthi ongapheliyo kuyahlola. But ukuthi nanxa sembuyele ekhaya ngizancitsa njani ekhaya.
Hayi, siyabonga ungayalo lokhu ubambile ucingo khona pho siyaphenduka kuwe nje.
Yes, tinemthereri Chris. Hello.
Yes, bakadini.
Takasimba ndiya nawo.
Ndiyozi Gavure.
Ba Gavure, makadiwa Gavure.
Yo simba magadimi yo varume nyaya yandoda kuti mwise mudariro ka ndeyo kuti vanhu vari kuti kunyika kuite foreign currency shandi mouth currency iko vanhu vari kusha kwedu 70% yavanhu kusina on access kumari idzodzo murenga muchida kuti zvitwe sei ndaida kuti vanhu vanotaura chiadresi nyaya iyoyo kuti ma vangu vari kuchinamboya vari kudotito vanotiambira vachitengesa vakuri kukurama kwavo vanobata zvitota vachitengesa vaniwana kuti mari yekuti vazondotenga shuga nezvimwe foreign currency.
Okay,
ndokuzoleva ndikataura nyaya yekuti kwatiri kinda kuzoti hurumende yapindira yadi ukupatiwa kumuchete kwenyuwe yaikuti three quarters zavanhu vari kumusha vana vanoda kuenda kuchikoro vana mai vanotengesa nzuri vanotwa zvashomo vachitengesa vanhu vari kuroorana vari kuruzeta vanhuva vanofanira kuchaja naroora neforeign currency. Chimbondiudzai kuti what kind of a country are we trying to make?
Regaiti
kuti inyaya yekuti ishuma Zimbabwe inyaya vari mudiaspora.
Regai tipe vadari vedu tipe vadari vatinzwe kuti vanokupindurai sei vamatapo nyaya iyo. Hanzi zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana, more than 50% of Zimbabwe local people Zimbabweans, they don't have access to foreign currency. Hanzi muda kuti vararame sei kana munyika muchinzi mubvumidzwe kushandiswa mari dzekunze. Evapindure itinzwe mukoma Gavure vari parunhare. Halo vamatapo.
Mashoko amataura akanaka zvikuru ende tinoanzwisisa. Handifungi kuti pane mwana weZimbabwe ari kuti ngatishandisei foreign currency munyika medu. Hatisi kudaro kuti ngatishandise foreign currency, tinorwira kuti vanhu vari kumusha nevanhu vese vari marginalized vange vachirarama, pave nekurarama kunoita vanhu kwakanaka. Asi point yatiri kutaura ndeyekuti hurumende yedu haina chayagadzira. Ngaigadzire zvinhu zvinoita kuti chero ivowo mbuya vanoteya mariva avo vagone kurarama. Apa patabatwa kumeso kunzi tagadzira zvinhu, ipo pasina chagadzirika. Saka tiri kuti isusu maona mombe yenyu imi iri kuita manyoka, motora tsono monosona panobuda nemanyoka paya, moti ndagadzira dambudziko. Ndiko kugadzira here ikoko? Hapana chagadzirwa apa, nekuti dambudziko rakambobvisirwa Zimbabwe dollar. Ndiro dambudziko richiripo nhasi rinotova wese. Saka chiripo nhasi ndechekuti varambidza vezvitoro kutengesa neforeign currency kana kuti nemouth currency, kureva kuti vakutengesa nebond note yagara iripo. Atipoti isusu ngatisataura nyaya yekuti vaimbotisa zvinhu dollar. asi kuti bedzi chavaita ndechekuti vabvisa mount currents. Saka kubvisa kwavaita mount currents kucha affecta mbuya vari kumusha ivavo munguva pupi pupi yatiri kuenda. Hatisi kuenda kure nekuti hapana solution yaitwa apa. Tati solution inogadzira zvinhu izvi ndeyekumutsa maindustry kuti vanhu vaseenze zvinhu zviende kutengeswa kunze. Tisahodha zvinhu kunze nekuti kugari kuna mbuya vacho iyoyo inobva kuSouth Africa.
Yes.
Haisi kurindwa munyika medu.
Thank you, Amatapa.
Vangu vanogona kuti vanoda kutenga havo nemari yemuZimbabwe asi munhu anonohodha shuga iyoyo achaenda kunohodha kuSouth Africa neforeign currency.
Thank you, regai.
Atora kupi?
Regai titore muteereri waMatapa maita basa. Ndofunga mukoma Gavure Manzwa mhinduro yapiwa naMatapa tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Hello.
Hello, Magadi.
Zita ndiani?
Vamadondo.
Vamadondo. Thank you so much kupinda muchirongo vamadondo. Pfungwa dzenyu ndo dziri kudiwa pano tipewo tinzwe.
Ndinotenda. Ina ndivirira ne zvekumidzike. Handi vari kutaura zve vanopota vachitaura zvevanotaura zve foreign direct investment. Vanouya vachiinvesta vachizotengesa nemabhombi. Saka imizi vakutovharira mainvestors panze because kana vanhu kana mabusinessmen akuzvikauya atengese nemabhondi iwo vainvesta maforeign currency asibalance.
Yes. Asi in a normal situation mukoma madondo handiti vese vanonoinvesta munyika dzevamwe vanotongonotengesa nemari inenge irimo munyika yemunyika imomo. Saka hapana chakaipa kuti vanouya nemabhizinesi avo muZimbabwe vatengese zvigadzirwa zvavo ne RTGS kana bond nekuti ndo mari yemuZimbabwe iri kushanda.
But ndamuzonezgane kuti bond racho so far ndofunga rinongowanikwa imomo muZimbabwe kana posapose nekumaabvedo change kwacho hariko iye zvino siri muno South Africa kana ndichida kuenda kwandiona kuenda kubank yowana yes yorowana iri kubank asi ndikaende zvichida bond racho handiriwani.
Nokuti harisi kuwanikwa haro kuSouth Africa asi kana kuti muZimbabwe kana ringa richikwanisa kutenga zvamuri kudai mino kuti vanenge vakatongoti akaribata ngapiwe shuga yaari kuda pane pasina dambudziko nekuti riri kukwanisa kuwanisa zvamuri kuda asi nyaya mataura henyu yekuti vekunze nokuti vanenge vachitarisirwa kuzoti mari dzavo vanga vachidziburisa pano nepapo ndofunga pangatozongoita dambudziko kana Reserve Bank yacho isingazokwanisa kunge ichiti wawane maUS dollar. Plus nyaya taurwa navamatapo yekuti vazhinji vemabhizimusi vanotenga zvigadzirwa kana zvavanogadzirisa zvigadzirwa zvavo kubva kunze saka vanenge vachishandisa foreign currency iyo ichinetsa kuwana. Ndofunga ipapo munotsigirwa navamatapo. Maita basa mukoma madondo. Thank you so much. Chris, that's one of our callers, Mr. Madondo, who says he disagrees with what is happening. And he says the government talks of foreign direct investment. How can that lure foreign investors if they cannot access their US dollars or if they don't have the capacity to bring in raw material because there is no foreign currency? I think Tinemwa Mtereri, hello? Takasimba Zitandiani? Narenyu iri kunetsa kunzwa. Muri kupi?
Tiri kuBotswana.
Muri kuBotswana, ya izvi zvinenge yamboti o matizita ndiani?
Ndati muri kutaura naHilary Gamba.
Foni yenyu yanga isinganzwike mukoma, saka ndiri kuti mudzokorore kuti vateereri vanzwe kuti ndiani ari parunhare, Gamba ripi riri parunhare.
Aiwa tinotenda nekuve muchirongwa. Inini chete chichemo changu ndaingoti iyo government yakangokata kushandisa maforeign country asi dzadziri mari dzanga dzichingoshandisiwa without warning. But dai vanhu vakaziva vakagara vachigara vakagadzirira kuti mari ichamita panongoti ngomuka chingoti mari haichatoshandi zvachese pasina munhu ambogadzirira kuishandisa angainayo. Hangu chete mashoko iwayo.
Ndofunga vane zvikonzero zvakaita kuti vangomuka vachi zivisa vanhu pamwe vanotya kuti maifanovigamari.
Asi zato konfiza na jinja ni mare zao tuwana zise epi pari zini.
I know. Thank you so much, Mkoma Hilary. Okay, that's Mkoma Hilary from Botswana. He says people should have been given warnings or ample time to adjust to this new statutory instrument. Maybe it was a way of avoiding people hoarding or money laundering. Yeah. Mzare Lamini.
Chonga, before we go to Lamini, let me read a couple of messages from our Facebook page. Silo Tabani Love, Otiena Gandhi, I think it's a good move, as long as they will protect the currency and stop printing it because of its ghost workers. U Vivian Love, Otiena, Mina, Mbona, Kulobu Kevengu, because nga upete currency from other countries, bazo kunchinche lange price yabo abayifunayo, cause uyabe ungasela choice kumele usebenzise imali yabo kona eZimbabwe. Slow Clemens Mzola, uClemens Galobanga Luto, siyakubingelela ke Clemens. Silo Kumblani njalo, Kumblani ukuthi lichona njani, sicela libe lisazisa ngomdlalo wenguqu. Hayi, uyaqhubekela phambili umdlalo weUganda leZimbabwe, lokho zinguchiki lobhanqa 1-1. Yes, Jonga, I understand we have another
caller. Hanzi nimwe mutereri anyura pa Facebook page ya Shona FUA. Hanzi tiri kuona bora saka tofunga paita
class.
Yeah, kuti tiri kuda kuti vatereri tinge tinawo pano, iyo varida kumbonodongorera navo. Aiwa ndizvo zvizwa rakakosha because chikwata chenyika chiri kutamba iye zvino zvibodzwa zviri 1-1 Zimbabwe 1, Uganda Cranes 1. Tinemwe mutereri parunare, hello.
Jonga makapi.
Dakasimba makasimba ndiya nawo.
Ndiya makoni pa South Africa.
Va makoni pa South Africa, pfungwa dzei ndo dzatatomirira izvozvi.
Right, right. Ndoda kutanga nekubvunza mukomo wambofona achiti mbuyo wangu anotea mariva what. Ndoda kuvunza kuti vanga mbuyo ava vaimbenge vachirama vari kupi ko kubva 2009 kusvika 2000 pese baba chishanda US apa vai vai mborera mira vari kupi mbuya nekuti yusa dora kachishanda right na uri kuti kanje kuti hey chimuti chedu che president chakatorwa ne dofo riri kutoita try and error kutoti ndizvo here ipapa apa vakatoteo kuti tumari tinotumirwa nevanhu variku diaspora vese ndotwa vatoteya ipapa. Kune munhu wese ari kudiaspora ari kutumira mari kuZimbabwe. Kana mukaramba muchitumira nezvichiinda kumabhengi kana vari mabhengi avo, izuva rimwe chete raanongorima obva ototora mari iyoyo, otoichinja osara zvake oisirwa mapepa. Zvavatoita izvi hapana zvavatombotiitira kana hwani ende kutounza inonzi nhamo pfumbu chayo chayo. Dei vagona kurangarira kuti chakamboita kuti yusa rivepo chii. Hazvisati zvagadziriswa zvakaita kuti iyo yusa yacho havasiwo vakaita kuti rivepo but vaku zvakaoma mukoma Jonga ende tiri pamahwani this time tiri pamahwani asingaiti. Nekuti ane chimuti chacho. Hei, kana kuti nditi dhanda ejere kana kuti
Mukoma makoni hatinyanyo kurudzira kuti munge muchishandisa mashoko akadaro kungotaura chete maonero enyu asi mashoko anenge anozonyombayo atabvumidze hedu pastudio 7 asi tinotenda zvikuru nekuti mataura asi rimwe dambudziko nderekuti manje mukoma Gavure vataura nyaya yekuti vanhu vari kumaruzevha uko vachararama sei hatichagona kuvabata zvakare kuti tinzwe mhinduro yavo asi ndinoimba kuti vazvinzwa zvamabvunza tichanzwawo mukati imomo kana pane vamwe vateereri vanogona ngo vachikupindurai. He is saying that how were people surviving between 2009 and 2019, which is now when this statutory instrument was gazetted. He was responding to Mr. Gavure, who had said that more than 60% of local people do not have access to foreign currency, so people should not cry for foreign currency. Chris.
Kebo, Chonka.
Anzitini mkumtereri futi Chris.
Yes, ilo mnyum laleli sizati kese sivuya gu mama u Isabel Dlamini ose tungwe ni koto wa kekatesi silo mlaleli. Hello?
Hello?
Yeah, dear now.
Nda wadope kukaroi.
Wadope kukaroi. Kwa karuru.
Kukaroi kuzimbabwe.
Ehe.
Atar wazi wazikuru nesuvita urumende hii. Ine uja hiliri wakanyanya. Ine zutakari mafotika. Mariedi wakashandisa. Tiku kanda, tiku nonga soso ne muromo. Tiku tambura zokuti. Tutosha tinaba sirikesei. Urumende hii ngayi mpepati garwai. Kwa niti kutuka mira inyika sachose. Ya tasa.
Imi semuri mwefojika makaru wazi wapapi. Ine utiruko na utumutemu wako ya nezuro mamatori mani kutengisa fojika ya nyukari.
Takarima tikatengesa foja nitienda sio tichawana marino tenga. Kesho ma RTGS. RTGS yake tikianza na yabu shop aitu kutenga ili kusaidi kwa mtiri yaka wandisa. Uye marino kutiteo business na RTGS masbabwin. Kistuwa na kewili pa hili. Atina. Vye kutenga ma biscuits. Nye kutenga ma sweets. Sete. Mwizetu jitambura. Atina kana chatungu sila wana redu. Vana reda vana kana naga vacha sara nayo kunze vai hurumende iva munanga kwande vari kupfuma nemuri yavo. Juri waza
pakaoma pakaoma
takatikumbirawo kuti pamatoks ari kunzi aitwa aya vataure vatamisa United Nations ngaitorowo matano tanzwa vanhu vari kupera muzvipatara. Hakuna mishonga.
Yes.
Hakuna kana chigushuga yachatengeka yakuita $26
for 2 kgs.
But 2 kg chindu zai nasi no pawari kuti yo vari kugadzira mari yavari kugadzira vachai bonde vachati chawana simba papi iwa hapana cha vari kugadzira cha vari kutengesa kune dzimwe nyika asi vari kutwana kugadzira mari mari ino zoshanda sei iri mari inoloka chete isinga hode kunze kwenyika isiri kudya zvinhu zvinobva kuna South Africa, Zambia, Malawi, zvinhu zvatiri kudya muZimbabwe ndezvekunze kwenyika iyo iyo mari yavari kudhinda inoshanda sei.
Ah, thank you so much, Wadope Maita Bas. I were a gate Mumkana.
Paganaga Maita Bas.
Thank you, Chris. That's Mr. Dope from Karoi. He's a bitter man. He says he's a tobacco farmer. He sold his tobacco crop but was paid in bond notes, and the bond notes, they buy nothing. And they remember when the bond notes were introduced, I think if I recall, Reserve Bank Governor Dr. Mangujga said it was going to pay farmers, especially tobacco farmers, incentives.
Yes.
It was meant to be for incentives. And now it's being used to pay for that crop.
But I thought I saw somewhere on the statutory instrument where they say that tobacco farmers will be paid in US dollars.
That's what they have been promised. Even last year, they were promised that they were going to get paid in foreign currency.
Okay.
You can bring in Mr. Dlamini.
Yeah, Mr. Dlamini. Hello, Mr. Dlamini. Yeah, ukhona. Hello, Mr. Dlamini.
Yes,
and goes. Yeah,
yeah.
Yeah, we have used Hava Neve Travala Leli Ba Kudumalapa, Momo, Logunio Gunjalo. When you're tinning Akon houses, I want to be Kudumakolo.
I wouldn't see, and John Wana Lola, Baba Lima, Baba Lini, Ba Kala. Isn't the Vazos Ting Sanjani? Kunzi.
Ye, manje wena ugcine nini ukuye ekhaya?
I'm not saying this catchan.
Usulesi catchan. Ubona ngani ungathola kathesi imali yokuhamba ungahamba yini ekhaya ngomumo lokho?
Hayi ah. Hayi bengile skating ahambi ngaye ekhaya. Owakathesi hayi kangcono ngcwe ngehlale for another 2 years or more. Ngoba njalo So I'm at the market. We are 19 hours. We are market. Nasabu chayla ng alukses chayle e UK nga. Ah, in to zako na zee. Ungan katas wana bantu pechupe.
Ah, eh.
So uti intati mal intengi indiz ngivele wangono ntumeze lishobo zami. Ngizabe ngibona khona apho ngikhulekela ukuthi izinto zizotshintsha zizoguquka ziguquke masinya.
Hayi, bizwakala. Hayi, sibongile. Labo abalandela inguqu lokho zinguchiki lobhanqa 1-1 Uganda 1 Zimbabwe 1.
Yeah, tisatenda kuna va Albert Matapo, ramai nyimuri parunare va Matapo tine mumwe mutereri. Hello. Hello. Yes, ndiya now.
Ndi Joel ari pagokwe.
Mukoma Joel pagokwe.
Ini ndandine muono kuti bodi kudirinde richitanda zviri nani. Be hurumende iriyo iri kuhodha zvinhu kunze kwenyika. Yesa mahuristero. Then vanhu vohodha mahuristero vachitengesa around the country. Adhawa zvingadai zvichitobatsira dhani kuti munhu ate mari yekutsvaka kuti aende kunohodha kunze kwenyika ivo vachiramidza kuti shande munyika. Ndo maonero angu iwayo.
Okay, government, you are the sole supplier of goods from outside the country, then business people like Torah from the government.
$5.
Regai chinzwe kuna vamatapo. Thank you so much mukoma Joe. Teerai chinzwe kuti vamatapo vanoti ine mubvunzo wenyu. Vamatapo, that's our caller mukoma Joe from Gokwe, who says for the bond to be effective, it should be the government bringing in goods from outside the country. Then we must choro nema ma retailers, they buy from the government for resale in the country. Aminoti munoti.
Yes, ndavanzwa hangu vachisanangura zvavataura zvine musoro kuti dai kuti hurumende ndiyo inohodha yozo vanhu vozotenda kuhurumende asi hazvisi practical pakutaura. It is possible just to say it, but government cannot do that because that's not government function. Let me just go back a little bit kune zvamambo kutaura. Zvaitwa nehurumende izvi zvekuti inoita reintroduce zim dollar yobvisa multi currency system zviri normal, ndo zvinoitika nyika dzese dzepasi rese. That's how these countries operate. True, I agree with you. I agree with those vanofunga izvozvo. Dambudziko chete riripo nderekuti nyika yedu mamiriro ayakaita ndekuti haisi kuoperata zviri normal. Dai kuri kunzi tanga tichioperata zvinongoita dzimwe nyika vana South Africa vana Botswana, kuti tinoproducawo zvatinoproducea tichitengesawo, tine balance of payment yedu iri nani, then zvanga zvisina dambudziko. Zvavaita izvozvo zviri normal. We agree kuti zvavaiita zviri normal. Asi pane dambudziko chete ndipapo rekuti nyika yedu haisi kufunctiona zviri normal. Nekuti iyo pachayo haizi kuproduce.
Thank you.
Tatarisana chete kuti vabvisa mount carriers haisi dambudziko. Life can still go on. But rinozongova dambudziko pakuti zvine kuda kweaction yavaita iyoyo, vaita kuti vanhu vareact, vanhu vanobva vakwidza maprize ezvinhu nekuti vakuvhunduka kuti okay, saka tichawana kupi forex ikunohoda zvinhuzve.
Ndikubatei vamatapo, rambai nyimuri parunhare. Titore muteereri. Christine muteereri.
Yes, lo mlaleli, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, sikhuluma lobani?
Sikhuluma lo Morris Makombisa Moyo.
Morris Makombisa Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasiphi imbono yakho ngodaba lwemali lo?
mina ukuqalatheke bese siya ngubonela kakhulu ukuhulumende wakithi uyehlulekile kazame ukunika abanye ngobe yena ngokwakhe akalanto abangayenza ngoba ukutshintsha khonoku lapha sebesifisela ku-2008 ngobe imali zethu zadliwa zaloba ngenxa yakhona lokhu ukutshintshatshintsha izimali besicela ukuthi uhulumende eke nike omunye umuntu ozaba levisioni umbono ongcono kulalo olabo.
Manje ke uzaphiwa
ngoba sebehlulekile sibizana kayibeke phansi umthwalo kuzima kiyo.
Kodwa sivela kukhetho phela uzaphiwa njani omunye ithuba lo bona abantu sebapha omunye ithuba.
Akaphiwanga ngabantu bathontsha amavoti. Abawinanga badliwa ngihlanisa.
Hayi kezwakala, hayi sibongile kakhulu mnumzane.
Kuyabona baba.
Okay, libe lobusuku obuhle.
Mina ngisecholotsho.
Oh, usecholotsho.
Yeah.
Yes, ke seze ukuthi icholotsho vele i bese kusebenza i bond belingahlamukelo.
Uvele khona apha isike ezikole eziningi ezingasabemukeli. Izini yena ugakule nalo ohlale khuluma ku-studio 7 kanifuni yena ibhodi.
Esitolo sakhe.
Esitolo sakhe.
Manje njengoba umthetho susithi licala likwenza njani?
Asikwazi kuye yathi wena ngoyizani.
Ye, ayezinye ke izitolo ezingasobezani.
We don't have cap or do we not?
Zonke lazo sezinjalo bese abasemukeli amabhondi wona lezo sebefuna amarandi.
Hayi, okay, hayi sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Yebo baba.
Yeah, jonga. You know, I asked the caller here, I've been talking to some people in Cholocho and they say that they last used the bond note last year.
Okay. All along so they're using rand,
rand and okay. US dollars. Mm-hmm. But now I'm asking him what happens because it's now illegal. He says it's still going on.
Oh.
Mm-hmm.
Yeah. So I think we need to hear from all parts of the country. Yesterday we heard from Mashingo that most retailers, it was business as usual.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, we'll do that. We are going to our guest again, Jonga. Mm-hmm. Who is the next?
Tumbozwa vamatapo ndofunga nerurimi rwaamai kuti inyaya hombe imwe yanga ichichemwa nevamwe vari mudiaspora inyaya kuti vanenge vaine midziyo yavo kuZimbabwe vane dzimba vane mabusiness nezvimwe zvakadaro vakunzi vanga vachirendesa kana kutengesa ne mari yemunyika pane tarisiro here kuti vanhu ivo vanogona kuzoburitsa mari dzavo vachidziendesa kunyika dzavanenge vagere vemabhizimusa.
Nyaya yamataura iyoyo yakanaka zvikuru. Dai kuri kuti zvinhu zvese zvanga zvichioperator normally sezvazvinofanira kunge zvichiita zvaifanira kunge zvichikwanisika kudaro kuti nyangode ukatengesa neZimbabwe dollar yako unongopinda mubhengi wongochinja nyore nyore nereti iri pasi rese kana kuti unotora mari yako nyango ukaenda nayo kuSouth Africa waigona kunochinja. Asi pari zvino nekuda kwekuti dambudziko redu hatina kurigadzira kubva parinofanira kugadzirwa saka hazvisi goni kuzova possible saka vanhu vari kunze kwenyika vane zvinhu zvavo zvakadaro vakange vatengesa vanosangana nedambudziko guru rekuti mari yachona vagone kuzoiwana saka ndinoona kuti chokwadi vanhu ivavo vari kuchema kuti tine mabhizinesi edu tikutengesa zvinhu zvedu kuZimbabwe tetida mari yachona kunze kwenyika havazogoni kuiwana kwakutoitsvaga zvisiri zvichaizvo chaizvo zviri panzira iri pamutemo zvino ukaira watsvaga nenzira dzakadaro mari iyo unozoiwana yahafu kana kuti yakota kana kuti isisiri pawangochikona kuiwana iri saka iroro chokwadi idambudziko guru nekuti zvinhu zvemunyika medu hazvisi kufamba nenzira yazvaifana kunge zvichifamba nayo. Chinongodiwa chete ndechekuti ngatigadzirise pane source yedambudziko, panotangira dambudziko, tikapagadzira ipapo zvese zvimwe zvese zvinobva zvanaka.
Thank you so much. Vamataparamba yenyu muri parunare. Chris Mutambo pakati pe Zimbabwe Warriors na Uganda Cranes wasvika kumagumo wapera uri mangange 1-1. Mamirira zvakaita zvakureva kuti Uganda inenge ine mapoints mana, Zimbabwe ine point imwe chete makwikwaya. Zimbabwe yamirira kutarisana ne Congo mutambo wacho DRC ndoa wachazenge vachitamba nawo next game rao. Ndofunga ndo mutambo umwe chete wasara. Hatizoziva kuti kana Zimbabwe kuti ikakunda Congo kuti inenge ichizokwalifya here makwikwaya, nekuti zvakudependa kuti mutambo pakati pe Egypt ne Uganda unenge waperawo zvakadi kuti pange vachiqualify. Teta kuzonzwa nyanzvi dzemitambo vakaita sana Zulu havana blessing ndo vanenge vakuzwa kuti permutations dzinobuda
sei. Yes, izvozvo. Yeah, avalalele avakati velandela inguqu isiphelile, ibhola seliphelile, iphele zingutshiki lobhanqa 1-1. Kodwa ke ngemklomelo iUganda yona isile 4 iZimbabwe 1, okutsho ukuthi iZimbabwe isiza khangela ukubana isizadlala le DRC. Ye isikhathi sesidliwe ke ngumangwe lathi sesisele nje lemzuzwana emlutshwana. Ye singake hlukani ke nkosazana Dlamini, ungasipha nje elakho elokucina wazisa loZulu, usicebisa loZulu ekhaya ukuthi ye ngesikhathi lesi bengenza.
Kunzima ukuthi nje abathe ukuthi into engayisho ukuthi siyabathandazela lathi sizazama ukuthi sibe sibaphosela konke sikudobhayo. Uthumumo wakhona enzima ngoba ngapha thine impilo ilula nxa ukhangela ngekhaya, ukuthi ngama abantu bekhaya abasekhaya yamaqhawe yamaqhawe. Engithi kithi lathi singaphandle songathi singaba lombono ukuthi ngensuku ezilandela sigcine lathi sincedise ekhaya, sincedise ilizwe lakithi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo, ube lobusuku obuhle.
Sami ngibongile.
Okay, bye bye.
Tisataenda kuna vamatapo kutinzwe mashoko awe kugumisira. Ikatimboona kuti vateereri vanyora paFacebook page yedu vari kuti hanzi na mai kana ndimuzvare Hilton Komo, hanzi they must not use the scarf for footballers. Ndofunga kuti ndizvo mutambo wapera uyu uri mangange 1-1. Mapera aita mutambo Uganda yane 4 points ndeiri pamusoro petable, koya Egypt ine 3 points. Koita mukoma Courtney Koti Mpemi, hanzi maswera sei tadrawa neUganda, udzaiwo coach asatambise Musona next game aise mahachi, maonera awo panyaya dzemutambo ayo. Then Hilda Nkomo, hanzi so what is this caller talking about, the government is just abusing the nation totally. Ndo maonera avo. Tandiwe Gumbo, kunzima shua loku okwemali. Then mumwe muteereri, hanzi hurumende yambozama asi zviri kuratidza kuti yakurirwa. Ko kuchingobvuma kuti njuga dzarema ndimukoma Prosper Mwaramba. Vamatapo takusvika kumagumo echirongwa chedu, mashoko enyu ekupedzisira.
Ya, mashoko angu ekupedzisira ndinongoti kune vatereri, chokwadi zvinhu zvakaoma. Kwatiri kuenda ndiko irima, hakuna anoziva kuti tiri kuenda kupi. Dai kuri kuti hurumende yagona kuterera vanhu kuti igone kuuya nemamezas kwao. Isu hatisi kuti hurumende isagadzira isaita mamezas anochinjisa zvino, asi kuti tiri kuti mamezas avari kuisa aya kana kuti mamezas avaisa aya haasiriwo, haatombobatsiri. Dambudziko ratinaro richatokura kudarika ranga riripo, nekuti hapana chavagadzirisa. Dambudziko richaramba riripo. Saka tichazoona munguva inotevera kuti chii chimwe chavachagona kuita, asi pari zvino chokwadi hurumende haina chayagona kuita, haina kugadzirisa kwayaita. Ne this mutemo mutsva wavaisa iwoyo.
Thank you so much. Maita basa zikuru wa Matapo, Chris.
Yes, thank you so much, Mr. Albert Matapo, leader of the United Crusade for Achieving Democracy in Sweden. That's an opposition party. We also heard from Isabel Judith Dlamini, the chairperson of the Bradford community in the United Kingdom. Thank you so much, and all our listeners. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, jonga kandemiri, tobatana muzvirongwa zvinotevera, morara zvakanaka.